Vashara ne Studio 7 pamzinda weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC sachigaro wecommission iyi amai Priscilla Chigumba vati hapana bato richabvumidzwa kuisa vanhu vaviri kana kudarika kuti vakwikwidze pachinzvimbo chimwe chete izvi zvinouya apo MDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa iri kurwisana nechimwe chikwata chiri kutungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe panyaya yekushandisa zita rekuti MDCT.
Mutemo unopa kodzero iyoyo kana kuti mandate iyoyo kune electoral court nekuti mabato ese iwayo ari kukwikwidza kushandisa zita rimwe chete nechinhu chimwe chete vachaona kuti pavachaenda kunomination court uko pavanonoudzwa selection criteria mumwe chete wavo ndiye chete achakwanisa kupinda achishandisa zita rebato iroro. Anenge arambirwa kana kuti anenge arambidzwa zvinenge zvakureva kuti vakutenda kumataredzi mhosva kumusoro kuti vambonokweshana variko ikoko kuti zvione kunzi ane kodzero yekushandisa zita iri ndiani kumataredzi mhosva hazviitwe kuno kuZimbabwe Electoral Commission. Isu zvatinoita tinongoti tazvinzwa kuti kwaane bato rekutanga, tazvinzwa kuti kune vamwe vasuduruka kwaane rechipiri, kunogona kusuduruka vamwe kuita vechitatu kana vechina. Isu seZimbabwe Electoral Commission redu basa ndiri kupota tichingovaudza kana tine zvatinenge tichiita maactivity dzemapolitical parties tinova ngenja tinogara pasina kuti titaona tinovakoka vese tomirira kuti kurwisana kwavari kuita kana kukweshana kwavari kuita kunonotariswa kumataredzi mhosva ndokunoya aya anonzi makoti odha anotaura kuti dare ratarisa raongororwa raona kuti nhingi ndiani kodzero yekudaidzwa achinzi zvakati.
Mutevedzeri wasachigaro muMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaMorgan Komichi vati sebato vatotora matanho akawanda anosanganisira kuenda kumatare kuitira kuti vacherechedzwe nezita rekuti MDCT.
Madanho atakatotora madanho kudhara okumika shuwa kuti zita rekuti MDCT nelogo yacho zvabvisa mumwe munhu because zvinhu izvi zviri patended saka as we speak now without prejudice nyaya iyoyo itori kucourt saka the court is going to give its ruling very soon but isusu tine confidence yekuti we are the legitimate MDCT because takateera constitution yemupati yedu kuita zvatakaita. We are operating from Harvest House. We mandated to operate from Harvest House by the National Council. In our platform yaifana unge anyone else anganga achikonana nazvo akauya kuzoita advance case yake ku National Council of which Madam Kube havana kuuya ku National Council. So we are the legitimate MDCT and we believe strongly that the case in court shall be in favor of us.
Asi mutauriri weMDCT iri kutungamirirwa namuzvare Kupe vaObert Gutu vati vacharwa semvumba kuti varambe vachishandisa zita iri.
Hapana chinotinetsa, zvose takagadzira, tiri kugadzirisa magweta, tatovumba chikwata chemandorokwati magweta epamusoro-soro vachange vachitimiririra kumatare edzimhosva kana tasvika nguva iyoyo yokuti tiende kumatare edzimhosva. Ndinoda kuti vateereri vazive kuti magweta awa chikwata chemagweta emandiriri emandorokwati vachitungamirirwa namuzvinafundo Lovemore Maduku, Professor Lovemore Maduku ndo vari kutungamirira our team of lawyers vanenge vachizogadzira nyaya dzose dzinoriwa kumatare dzingava nyaya dzokuti taendeswa kumatare kana kuti isu taendesa vamwewo kumatare nyaya dzokunangana nezita tanzwa vamwe vachiti tichaenda kumatare kana tatova kumatare panyaya yekuti tisashandisa zita rekuti MDCT. Zvino tinoti mutemo wedu weto tinomuziva takamudzeya saka takazvigadzirira tiripo takazvigadzirira zvekuti dhu.
Kusawirirana pakati pavachamisa namuzvare Kupe kwakatanga pakafa vaimbo vamutungamiriri webato iri vaMorgan Tsvangirai muna kukadzi mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Vachamisa ndo vakasarudzwa nekomiti yepamusoro-soro mubato iri pakati pemakongresi yeNational Council kuti vave mutungamiriri webato zvichevera kushaya kwavatsvangirai asi muzvare Kupe vanoti ndo vakafanobata matomo emutungamiriri webato vakamirira kuti paitwe kongresi yekutsvaga mutungamiriri mutsva sezvo vatsvangirai vakaenda kwamupfiga nebwe vachiti ndizvo zvinotaura bumbiro ravo remitemo. Muzvare Kupe nevamwe vavo varikuita Congress yavo muswa 21 kubvumbi vachiti varikutevedza zvinodiwa nebumbiro remitemo asi vachamisa nevamwe vavo vakaramba kuenda kuCongress vachiti hapana nguva yekuita izvi sezvo nyika yatarisana nesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.